bato reCCC iro riri kumirirwa navaoneas mawarire richange richitatsurana nezanupf iyo inenge ichimirirwawo navachenjerai mumbire. Mamwe mapato anopikisa akaita seMDC inotungamirwa navadouglas monzora akatadza kupinda musarudzo idzi zvakasiya makwikwi aya ari pakati pezanupf necitizens coalition for change kana kuti CCC chete. Vatsigiri veCCC muward iyi vanoti vechidiki vezanupf pamwe nevatungamiriri vavo vaitenderera svondo rino mumaruwa vachiudza masabhuku kuti aende nevanhu vavo kusarudzo iyi vachiti anenge aramba vaizoona zvekuita naye. Vechidiki ava vanonzi vaiimbisa kuti bato ravo rine mazita evanhu vose vari mumabhuku uye munzvimbo dzekuvhotera nekudaro vakakundwa kutarohwa vanhu uye kunyimwa chikafu cherubatsiro runopiwa. Vari kumirira CC musarudzo iyi vamawarire vaudza Studio 7 kuti bato rinotonga rezanupf rakaudza masabhuku kuti vadzinge avo vanenge vasina kurivhotera kana rikangokundwa musarudzo.
vezanupf vari kuintimidita vanhu kuti vaitisa mukavhotera tiposmbeu muchaishayiwa chibage muchachishayiwa kwaimuvhotera zhara vari kutivo munhu kaukaziva kuti kuno munhuzve vetriplec muraini mako unomunyora zasi pelist ashayiwe munhu wezanupf ndiofanaenda pamusoro pelist. Vanhu vetriplec uya kuvadzinga kwai masabhuku dzingai vanhu vanenge vavhotera triplec vadzingei vadzi.
Mumwe mutsigiri weCCC vagift vapondera vanoti nekuda kwezviri kuitwa nezanupf kumasabhuku vamwe vatsigiri vavo vave kutotya kudzingwa mumabhuku avo kana kurohwa nekudaro vachapedzisira vavhotera bato ravasingadi. Vanoti nyaya dzeutyidzirwa idzi dzawedzera svondo rino sezvo zuva resarudzo raswedera asi vanoti uku kutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Zviri kuitwa nemasabhuku izvi hatisi kufara nazvo nekuti vamwe vedu vanotya vanovhundusirwa vachiudzwa kunzi tinokuonai pamunenge muchivhotera tinoenda nemanhamba tonyorana vanyora nhamba 7 anenge azovhota vhoti iyoyo muchaonekwa kuti ndiye vhotera bato rimwe rinopikisa. Saka sarudzo dzinobuda dzisiri free and fair ende futi vari kuvhundusirwa vachiudzwa kunzi hatikupii chikafu tokudzingai muraini vamwe ndo vanorohwa tichitarisa zvakanotongoitika kuna naHarare kuti vanhu vakazopedzisira vopizwa dzimba vanhu vato nekutya kukuru saka hapana free and fair election iri kuitika.
Vemasangano anorwira kodzero dzevanhu mumasvingo vanoti kushandisa kuri kuitwa madzishe nemadzimambo nebato rinotonga kutyora mutemo nekuti bumbiro remutemo wenyika haribvumidzi kuti madzishe nemasabhuku vaitwe zvematongerwo enyika. Hatina kwanisa kunzwa kumadzishe nemasabhuku ari munzvimbo dziri kuitirwa sarudzo iyi kana kubatawo mutungamiriri wemadzishe munyika vafoshoni Charumbira avo vanga vane nhare isingaiti. Asi satsvigaro vezanupf mudunhu remasvingo varobson mavhenyingwa vati vanoshandidzana nemadzishe zvakanaka asi havavamanikidzi kuvhotera bato ravo uye vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo yamangwana iyi.
Isu takakambeina zvakasimba semusangano takanga tine vanhu vedu tichifamba navo zuva nezuva iyi ishu yokuti matrabhuku yes ezanupf tinoshanda nematraditional leaders that is machiefs nemasakuvaka but hatina patakamuaira vasakuvaka kuti aende nevanhu achinda kunovhota aiwa vanhu vanoenda voga kunovhota iright yomunhu kunovhota asi sezanupf tichahwina zvinomutsindo nokuti takaenda tikataura nevanhu vedu.
Asi munyori anoona nezvesarudzo mumasvingo mubato reCCC vagodfrey madzikanda vati zanupf yaakusimbirira kumanikidza masabhuku nekuti inoziva kuti vanhu havachaidi.
Ndinofunga tava nenguva tichitaura nyaya yokuti vatungamiriri vetradition vakaita semasabhuku masabhunhu nemadzishe havana kodzero yokuita zvematongerwo enyika. Tichaona tinongokurudzira vamwe vanovhota kuti musavhundutsirwa nokuti chokwadi chiripo ndechokuti sarudzo kana dzatopera dzatopera. Nyaya dzese dzinotaurwa ndedzekunyepa, hakuna chinozomboitika kana muchinge mavhota. Asi ichokwadi nyaya iyoyi inorwadza, ndosaka vanhu vatichitaura zvokuti ngatiitei mareforms tiitewo sarudzo dzedu dzisina gakava.
Vati vanotarisira kunda musarudzo iyi kunyange vanhu vakatyidzirwa nekuvimbisa kunyimwa chikafu munguva yenzara. Sarudzo yebyelection iyi iri kuitwa mushure mekushaya kwevaiva kanzura vewa21 vatinago mupinga vaiva vebato rezanupf muna kurume gore rino. Ndakamira Studio 7 matsvingo, ndini Godfrey Mutimba.